Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro waitirwa pachikoro chemadamombe kwaseke kumashonaland east, vachamisa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vabude neuwandu hwavo kuvhotera shanduko kunyange hazvo vari kushungurudzwa nevanhu vanofungirwa kuti vatsigiri vezanu pf. Vachamisa vatiwo kana vakakunda vachavandudza nyaya yedzidzo munyika, kubhadhara varayiridzi mioro inofadza, pamwe nekuona kuti vana vari muzvikoro zvepasi vadzidza pachena.
Number one, toda kugadzira nyaya the dignity of the teacher. Teacher adzorerwe udzamu, atambire mari nemvuri, mari nechirevo. Kwete teacher anenge ane mudumbu musina chunhu, homwe isina chunhu, mumusoro chete ndo mune chunhu. Zvinozopera zvati zviri mumusoro zvinotama kuenda kuhomwe, osara mumusoro hamuchina chunhu. Vana havachina chunhu chirokupuwa nokuti mumusoro kwangu wabhanga muzere mhepo. Saka ngatigadzirei dignity ya teacher adzokere pakuva munhu ane chirevo.
Vavimbisawo kuti hurumende yavo ichavandudzawo upfumi, asi vachiti vachamboshandisa dhora rekuamerica kusvika zvinhu zvagadzikana. Vari kumirira triple c kwaseke musarudzo dzeparamende vawillard madzimba muto vaudza studio 7 kuti vanhu vakawanda vatadza kuuya kumusangano nekuti vari kutyityidzirwa. Izvi zvatsinirwawo naamai Kerry Nasambani, avo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi, asi vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf Vafarai Marapira. Vati bato ravo harikurudzire zvemhirizhonga.
Kana kune anenge ambunyikidzwa arambidzwa kuenda kurali, kune arohwa aitirwa kana iipi violence ngaende kumapurisa, nekuti isu hatina mwana wemusangano ane kwaari kuenda achirambidza munhu kana mwana wemusangano ari kurova munhu asiri wezanu pf. Kana pane aita izvozvo ari kuita zvemusoro wake, haasi kuita zvezanu pf.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati kunyange hazvo vatungamiri vezanu pf vachiti havadi mhirizhonga, havana matanho avari kutora kuidzirira.
MuZimbabwe hakuna chinonzi sarudzo dzejekerere, hakuna yavanoti free and fair and credible election, ndekuti kune mhirizhonga yakaomarara.
Zvichakadai, bato reUnited Zimbabwe Alliance riri muBulawayo, umo riri kutsvaga rutsigiro sematauriro emutungamiri waro amai Elizabeth Valerio.
Tasangana nemavoters avo tichitenderera kwavanogara, macommunities kwavanoshanda, tichinyatsowana nguva yekuti titaure nevanhu, tinzwisisewo kuti chii chavari kutarisira kuti tiite seuza kana macandidates edu apinda muofisi. Ende tiri kufara tichiona kuti response yevechidiki vakawanda vari kutarisira kuti nyika ichinje, vanoziva, vanonzwisisa kuti vanofanirwa kutonovhota. Vana vadzimai vakawanda vari kutoshamiswa nekuti wanga vasingazivi kuti pane mudzimai.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.